Vha wande patakanzwa chairpersonwe Sadaka votaura mashoko ekuti Zimbabwe yakaita an exemplary election. Ndakapera mate mukanwa. Unobva watoona kuti kwatiri kuenda ndiko kwatiri kubva. Chokwadi kana vachiti exemplary election. Nezvatakaona pasarudzo, zvatakaona sarudzo dzazoitwa, zvatakaona mushure mesarudzo. Chokwadi hapana exemplary election iripo ipapo. Unotoshaya kuti saka boka reSadiki riri kuti kudii chaizvo kana richiti exemplary election.
Pane zvakaitika kana kusaitika pamusangano uyu nezuro, pane zvisina kukufadza here vamandinde?
Chanyanya kutitambudza inyaya yekuti iyo Sadaka summit, extraordinary summit iyi inouya mushure mekunge Sadaka election observation mission report yakanga iri paground, yakataura iyo kuti haina kugutsikana kuti musarudzo dzedu dzakaitwa vanoti pachirungu ine free, fair and credible manner. So nokudaro kana organ yavakatuma kuti izoona sarudzo yakaona izvozvo ivo voti aiwa it was exemplary, unotoona kuti panotoone dambudziko guru paorgan yacho yeSadaka nekuti havasi kutoteererana pachezvavo. Wozotanga kufunga kuti pada asi ndiyo nyaya iya inogara ichitaurwa nevamwe kuti aya masangano akarwira rusununguko munyika dzakasiyana siyana dzosanganisa iyo reZANU-PF, ana ANC, Frelimo, chama chamapinduzi nedzimwe, asi they turn a blind eye kune zvakaipa zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika zvichiitwa nevanenge vachiti ndeve ukama. Unotoshaya kuti zviri kuenda kupi. Zvoreva kuti tinotoita kunge tapererwa sevana veZimbabwe panguva yakadai.
Saka vamandinde, danho rotorwa apa nderipi? Zvoitwa sei?
Izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutione kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi. Nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete. The issue goes beyond politicians. Yaakutoda kuti vanhu vose vapindire, vanhu vose vagare pasi, vanhu vose vataurirane. So all political players should be involved. Tiri kuti vemadzichechi ngavave involved. Tiri kuti macitizens, maresidents association ngavave involved. MaCSOs ngavave involved. Wese ane chekuita neZimbabwe ngavave involved. I think taakutoda dare rinouyisa vanhu vese pasi vakamiririrwa, kusanganisa people living with disabilities, kusanganisa vese vanhu vangafungwe nezvazvo kuti izvo zvinotingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu tichienda kumberi. Otherwise kugatoramba kuri kuchema kusvika muna 2028 Zimbabwe ikochema zvakare, nekuti kana tikatadza kugadzirisa zvinhu zvedu, tikatadza kugadzirisa mitemo yesarudzo dzedu, tinozongoona futi muna 2028 kuti tiri kungodzokera watakabva.